Vachitaura nestudio 7 nhasi gweta ravatemba muliswa avakakundwa navaguza musarudzo yehurungwe wese vanoti vakwidza nyaya yekusarudzwa kwavaguza zvisiri pamutemo kudare reelectoral court. Vadunira hungwe vanoti pamusoro pechikonzero chava kuzivikanwa nevanhu vakawanda kuti vaguza vainge vasiri kumuvoters roll sezvinodikanwa nemutemo, vane humwe umbo hwekuti vaguza vakambobatwa nenyaya yekuba motokari. Vahungwe vanoti vaguza pavakabatwa nemhosva iyi vaishandisa zita rekuti nevhapiri. Vahungwe vanoti vakatsvaka umbowo kumatare edzimhosva uye vachapa ufakazi mudare.
Onde chekuti ivo vaguzhava takazowana chokwadi chekuti vanga vachimbozikamwa nezita rekuti nevhapiri. Ende mazuva avaizikamwa nezita rekuti nevhapiri vakabatwa nemhosva yekuba motikari. Havana kunge vakataurira dare reZimbabwe Electoral Commission rinotila nezvekunaminata nekuadministra sarudzo nyaya iyi panguva iyoyo. Saka tinoti isu kusataura kwavakaita kwakuri kuita kwechitsotsi. Takaita research yedu and evidence yacho iripo yese yakaungana. Takangomirira zvedu musi watinopiwa mukana wokuenda pamberi pedare kuti tibuditse chokwadi. Tambozvirambidzira mukavabvunza nekuti nduro zita ravo ravakakura naro.
Vahungwe vanoti vane humbo zvakare hwekuti vaguza vakapiwa mutongo unodarika mwedzi mitanhatu izvo zvaita kuti vakwidze nyaya iyi kumatare.
Mutongo waidarika 6 months ndiko kusaka tichitaura nezvenyaya iyoyo. Ndizvo zvinoita kuti nyaya iyo ive relevant kunyaya yesarudzo dzavo. Nekuti kungotaura kwavo zvokuti vakange vakambotongerwa mutongo uyu kwaifanira kutovakonesa kuti vanominetwe.
Kusarudzwa kwavaguza semumiriri wehurungwe West kwakakonzera mutauro munyika apo zvakabuda pachena kuti vainge vasiri muvoters roll. Zita ravaguza rinowanikwa rakanyorwa muvoters roll yekumagunje muward 10. Nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti kana munhu asiri mugwaro revavhoti haakodzere kupinda musarudzo dzemudunhu rinenge riine sarudzo. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti zvayakaita zvaive pamutemo nekuti vaguza vakazivisa kuti vainge vobva kumagunje vachienda kuhurungwe West. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaguza panyaya yava mudare itsva iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.